Pange pane mfaru mkuru apo hatsigiri webato le People's Democratic Party kana kuti PDP waungana musitu wa Mubulawayo nhasi masikati pamusangano wekuparura magwaro maviri anobuditsa hwaro webato iri wekuti rinoda kuzotungamira nyika sei. Vachitaura kuvatsigiri vavo vabiti vati zvinhu zvinorwadza kuti nyika iri kutungamirwa nemunhu akwegura sava Robert Mugabe. Vati vari kutungamira bato risisina kana zano rekuti roburitsa sei nyika matambudziko ayakatarisana nawo.
Tumika sei nezvipinga mupini zvabata nekudzvanyirira nyika yedu. The multiple crises that are arresting our country. The first crisis which we are facing is the crisis of leadership. Kushondwa zvakaita sei kuti the leader of the country is 91 years of age. Kushondwa zvakaita sei kuti the ruling party of the day is a party so divided in factions that we don't know how many factions are there.
Vabiti vati magwaro ebato ravo eholistic program for economic transformation kana kuti HOPE pamwe ne agenda for the restoration and rehabilitation of electoral sustainability kana kuti ARREST anopa mhinduro dzose matambudziko akatarisana nenyika. VaMoses Manyengavana avo vanove mukuru mukuru weboka revechidiki vePDP vati vechidiki vebato ravo vakazvipira kurwa hondo yekuti zvinakire veruzhinji, asi vati bato ravo harina urongwa hwekuita hondo yekudeura ropa asi yekupa mazano anoita kuti nyika ienderere mberi. VaManyengavana vatiwo bato ravo rakazvipira kushanda nemamwe mapato pamwe nevamwe vanhu vose vanoda kuti Zimbabwe ibudirire, asi vati havakwanisi kushanda nevamwe vanozviona sekuti ndivo chete vanofanirwa kutungamira pane zvose. Vamwe vatsigiri vePDP vataura neStudio 7 vati vafara zvikuru nekuparurwa kweurongwa hwebato iri Mubulawayo. Asi nyanzvi munyadza zvematongerwo enyika dzinoti chichakanganisa mapato anopikisa kukunda ZANUPF musarudzo inyaya yekuti akawandisa uye haasi kushanda pamwe chete. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.